Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 21, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation, however, these must never be aggressive or divisive.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura mashoko ezuva rekubatana kana kuti Unity Day iro richacherechedzwa mangwana.
Tinozviziva mese kusarudza takaita dzanga dzine makwikwi nokusanzwisana nebopoto anga akaruma pembe ndiye zvanga achirikava. Zeki yanga ichiita basa yakarekera divi rimwe chete rakapfeka hanzu dzodza naMnangagwa ivava. Kati maitiro aitika zvinaya ekuti sarudzo vanhu vavhota dzosanduka dzomuka dzangova nemamwe maitiro serwaizi achiwirirani nazvo.
Mutungamiri webato rinopikisa raMDC vaNelson Chamisa vanoti havatenderane nemamwe mashoko ataurwa navamunangagwa panyaya yesarudzo mumashoko avatura. Nyanzvi munyaya dzemitemo muzvinafundo Love Mumadhuku voshora zvikuru danho rehurumende rekuda kuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaparura nhasi mashoko ezuva rekubatana kana kuti Unity Day iro rinocherechedzwa mangwana. Vachitaura nhasi vari kumuzinda wavo weState House vaMnangagwa vakurudzira kuti vanhu vabatane. Vativo imba ine kurwisana inoondomoka. Vaenderera mberi vachitiwo pose panopera sarudzo panoda kuti paitwe sungawirirano kuitira kuti nyika ifambire mberi.
Our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation, however, these must never be aggressive or divisive rivalry. Democratic contestations should never destroy our national cohesion.
Bumbiro remitemo yedu rinotisungira kuti tiite sarudzo mukupera kwemakore mashanu ega ega. Kukukidzana hakufanirwe kuparadza kubatana kwedu. Zvematongerwo enyika hazvifanirwe kuvhiringa nyika yedu. Zvematongerwo enyika zvinofanirwa kusimudzira upfumi hwenyika. Mwari ngavatikomborere. Mwari ngavakomborere Zimbabwe.
Let unity, peace, love and harmony prevail over our great country, Zimbabwe. God bless you all. God bless Zimbabwe.
Ayo mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ayo tapuwa mvumo yekushandisa nebazi rezvekuburitswa kwemashoko uye aburitswa padande mutande reTwitter reMinister of Information. Zuva reUnity Day rakauya mushure mekunyoreranwa kwechibvumirano cherunyararo kana kuti Unity Accord pakati peZANU PF neZAPU musi wa22/1987. Vakanyorerana chibvumirano ichi ndimushakabvu Robert Mugabe namushakabvu Dr. Joshua Nkomo. Izvi zvakatevera kurayiwa kwevanhu vanofungidzirwa kuti vanosvika zviuru 20 kumaTebeleland neMidlands munguva yegukura hundi pachipomerwa mhosva mauto e5th Brigade yekuponda vanhu ava. Hurumende inoti yairwisa vainge vaipandukira asi vezapu vachiti yainge iri hondo yekurwisana yekurwiswa kwevanhu vechirudzi cheChindebele chete. Vaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe vakaramba kukumbira regerero vachiti yaive nguva yekupengereka, asi vamunangagwa vakati vanhu vakasununguka kutaura nezvenyaya iyi kunyange hazvo naivowo vasati vakumbira regerero. Munguva iyi vamunangagwa ndivo vaive gurukota rezvevasori. Vachipindurawo mamwe mashoko avamunangagwa aya, mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vati havatenderane nemaonero avo panyaya yesarudzo.
Nyaya yenyika isiyo kubatana kumiso. Nyaya yekubatana ndeyekubatana pamazano, papfungwa, pamuono, parudo. Munoziziva mese kuti sarudzo dzatakaita dzanga dzine makwikwi nokusanzwisana nebopoto. Anga akaruma pembe ndiye zvanga achirikava. Zeki yanga ichiita basa yakatarikira divi rimwe chete rakapfeka hanzu dzodzana munangagwa ivava. Saka yakati maitiro aitika zvinaya ekuti sarudzo vanhu vavhota dzosanduka dzomuka dzangova nemamwe maitiro serwaizi hatiwirirani nazvo. Takaenda kuConcord tikapokana. Saka nyika ine kusawirirana nekwete nesarudzo chete, asi kuti nekuda kwokusaitwa kwezvinhu zvakanaka. Saka ngatisangotarisa kupokana kwesarudzo, pane kupokana kwematungamirirwo enyika. Ivo vanoona sokuti vanhu vanofanira kutongwa, isinoti vanhu vanofanira kutungamirirwa nekuti havana mhosva yavakapara. Ivo vanoona sokuti vanhu vanofanira kupuwa shamhu yemunyu, isinoti aiwa ngatipei vanhu zvinotapira tidiri nyika shuga. Ino mazano marayirano, turikadenga kubatsirana. Hakuna anoita chinhu ari ega, zvanza zvinogezana. Saka ngatibatsiranei kuti nyika iende mberi. Isu toda kuti munyika muve nerunyararo. Zuva ramangwana unofanira kuva mucherechedzo wezvatisati takwanisa kuita munyika muno, kukwanisa kungowirirana chete kuti vanhu vaonesana. Ndakati kuna vamunangagwa, uya tisanganika mukoma, tipedzerane nyaya yesarudzo iyi, tipedzerane nyaya dzatiri kupokana dzekuti munorovesa vanhu nemapurisa, munorovesa vanhu nemasoja, munorovesa vanhu nevabereki vavo nemadzikoma avo anofanira kunge achishanda vachiremekedzana, vanoshandira hurumende vachishandira vanhu. Kuti hurumende vanhu, hurumende havasi vatungamiri vanokwereteswa masimba. Hurumende vanhu ndo vanofanira kuremekedzwa. Saka izvozvo havasati vada kuti tiwirirani.
Vari kutika imi seMDC hamusina kupinda mupoladu.
But isati pindi kuherisadza mutekweka tevera, isi tiziva kuti ngwena dzinotambira kunonyudza dzoda kuti uyai kuno. Hatidyiwe takasunyura sematemba. Isusu toda kutoti nyaya kana iri yekuti tiri kusangana pakati, tosangana pakati. Isu hatisi kuzowanikwa kuPollard. Pollard iboka ravamunangagwa nevavanowirirana navo. Saka tichamirira kuti vamunangagwa vaungane neva vanotaurirana navo ikoko, vova nechisungo chavo chavanoita. Kana vane chisungo chimwe chete, ivo semutungamiriri vePollard votiuya nezvavanenge vawirirana, tochiita nhaurirano chaidzo pakati pedu isusu navamunangagwa. Nokuti isu hatisingadi kuenda kukwaya yavo. Ngavaite kwaya yavo vamunangagwa, vapedza kuwirirana nekwaya yavo, tanzwa rumbo rwavari kuimba, tochizosangana, toita kuti isu tiridza ngoma ivo vachiimba rwiyo rwavo rwokuPollard.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muBulawayo. Mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love Momaduku, avo vari mugungano rePolitical Actors Dialogue kana kuti Pollard, vari kushora zvikuru hurumende nedanho rekuda kuvandudza bumbiro remitemo, vachiti izvi zvinofanira kutanga zvabva kuvanhu. Asi gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti hapana chakaipa pane zviri kuitwa nehurumende zvekuvandudza zvikamu zvine chekuita nekudomwa kwevateedzeri vemutungamiri wenyika, kuitira kuti vadomwe nemutungamiri wenyika sezvaiitwa kare, uye kuwedzera makore vatongi vanenge vasvika makore ekuenda pamutikandigere. Zvimwe zviri kuda kuvandudzwa kudomwa kwevachuchisi vakuru vehurumende. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvinafundo Maduku.
Bumbiro remutemo hachisi chinhu chokungoti kana political party iripo kana vanhu vanenge vari kutonga nyika ingavo kana vafarisa vachida kuona kuti tine masimba, vongomuka voti hakuda kuchinja bumbiro remutemo nenzira iyi nenzira iyi. Hazvifani kuitika izvezvo, kukanganisa kutonga nyika. Vanhu vanosarudzwa kuti vatungamirire nyika pasite bumbo remtemo riripo kana wasarudzwa for 5 years zvakaitwa munangagwa zvese unofanira kunge uchitonga nyika nemitemo iripo kwete kuwasvika paipai uchingoti tange haona nenguva yakareba wautsanga zvokuchinja bumbo remtemo hazvifani kubvumidzwa izvo saka zvinofanira kungoramuka chete kuti zviri kubva kupi bumbo remtemo rinokwanisa kuchinjwa hongu asi hazvifaniri kubva kuhurumende iripo ngazvingobva kuvanhu vakawanda vanotaiwa ichi neichi neichi totaura kana ipapo apa vehurumende iripo ichifunga kuti pane zvainoda kuchinja bumbo remutemo ngaitobvira nekure yotaura nyaya yayo kuti tiri kuona kunge pane chakati chakati hamuoniwo here kuti iyi tingachinja bumbo remutemo kwete kungoti aiwa tatogadzira bill tatobva mumiting yecabinet tida kuchinja ichi nechi aiwa hazvifaniri zvinofanira kuopozwa izvozvo
asika vamadhuku vanhu vakavhota vakapa ZANU-PF masimba iwayo yekuti kana ichida inokwanisa kuwandidza bumbo remutemo nekuti ine yatinoti ya 2/3 majority pachirungu saka pane chakaipa here kuti ishandise masimba ayakapuwa nevanhu vacho kuvandudza bumbiro
hativhotere vanhu kuti vachinje mitemo yedu tinovhotera vanhu kuti vatitungamirire
nca iri mupollard umu iyi inyaya yamuchasimudzawo here kuna vamunangagwa pamunozosangana navo
even mangwana chaiwo musi wa22 December tichasangana napresident vamunangagwa nevamwe vepollard panzvimbo yakatonaka zvayo kufamba kwavo nodo kune meeting inoda kuitwa ikoko ini ndichataura izvozvezvo and nyaya iyo icharamba iri mukati mepollard kana vakasashandisa pollard kuti vabvume zvakadaro izvozvo kuti vachinje direction yavari kuita panyaya yakadaro isu senca tinenge tava kutariswawo kuona kuti saka zviri kubatsira chinhu here zvepollard kana pollard isingakwanisi kuita mukana wekuti vanhu vataure pfungwa dzavanenge vachida
mutungamiri wenational constitutional assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vachitaura vari parunare muHarare sezvo tichitema tina divi ratinorerekera tabatawo gurukota rezvemitemo vaziyambiziyambi
mashoko avo varashika zvinoitika ndezvekuti vatongi vanoona zvimhingamupinyu zvinenge zvichiitika maringe nemutemo unenge uripo vogara pasi voti saka tingaita sei kuti zvifambe zvakanaka zvireruke kuti nyika ifambe vobva vataura kuti ko tikadai zvingaite sei vowirirana sezvatakaita kuti takawirirana tikaona kuti constitution ino painoda kugadzirwa kana tadaro tobva tanogadzira zvatiri kuda kuti zvinge zvichivandudzwa tobva tazviendesa zvakare kudare redu toti izvi ndo zvatagadzira maringe nematauriro atakaita nguva dziya patakanga tiine maprinciples ekuvandudza constitution yacho tapedza izvozvo kana zvabvumwa tobva tazviindisa kuparamendi kuti tigazetai for 90 days vanhu vange vachiita familiar nezvatiri kufunga so that vanotipa feedback yavo kuti vanozvida here kana kuti kwete saka ndinokashamara zvikuru kana ndichinzwa kune vanhu vanoti zvatakaita hazvisiri izvo nekuti ndo hwaro hwacho hunofanirwa kuitwa kuti tisvike pachona pekuti tizonzwa vanhu kuti vanoda here zvatiri kuti zviri kukanganisa basa rekuti zvinhu zvifambe zvakanaka
ko vamwe vari kuti honorable munenge mati kurumidzei kutanga kuisa zvigamba pabumbiro remitemo here
mutemo unogadzirwa kuti ubatsire kuti zvinhu zvifambe zvakanaka nyika itongeke zvakanaka kana mukagadzira mutemo mukabva maona kuti mangwana acho kuti mafungiro atakaita apa handiwo haumiriri kuti vanhu vatambure stereki kuti ugadzire zvinhu zvawaona kuti zvakashata hatisi vana mwari vanoita zvinhu zviri pefekti
gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambiziyambi vachitaura vari parunare vari kwazvimba Botswana inoti ichaita musengabere zvarwa zveZimbabwe zviri muupotere munyika iyi kana zvikasanyoresa kuti zvidzoserwe kumusha musi wa31 zvita usati wapfuura shingirai madondo anoti panyaya inotevera
asi urongo hwebotswana huri kusoropodzwa nenyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu pamwe nevapoteri avo vanoti vakatiza mhirijonga nekumbunyikidzwa munyika nenhengo dzebato rinotonga rezanupf mudzidzisi wemitemo pahaburoni university college of law and professional studies vachaos kungwengwe Vanoti danu iri rinoratidza kuti hurumende yeBotswana hairemekedzi zvisungo zvakaitwa nesangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations.
Because kana uri wakasaina kuti we are a member of this treaty or convention, unoto wakasungirwa kuti uitevedzere zvokuti United Nations inofanira kutokusunga kumanikidza kuti ufollowe. Haisisiri optional kana uri a signatory. You must follow it. That's my international law standards here.
Sangano rinochengetedza kodzero dzevapoteri pasi rose re United Nations High Commission for Refugees kana kuti UNHCR rakasunga kuti hakuna nyika inofanira kumanikidza kudzosera vapoteri kwavakatiza kana paine kuratidza kuti upenyu hwavo huri munjodzi nokuda kwezvematongerwo enyika kana chii zvacho. Chisungo ichi chakaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu 1977 chichitsigira chimwe chisungo cheUnited Nations Convention chakaitwa muna 1951. Imo nyanzvi munyaya dzekodzero dzevapoteri uye vachidzidzisa mutemo paUniversity of Botswana vatakuudzwa matambo vashoropodza danho reBotswana vachiti vapoteri ava vanogona kukwidza nyaya kumatare edzimhosva vachipikisa zviri kuitwa neBotswana.
Pane vamwe vanhu vatori mapolitical refugees vakatovanda imomo mudhuku and they deserve to be protected. Kuti vaendese nyaya iyoyo kumagweta ndizvo zvinotoitsa kuti zvinhu zvibudirire. Vanhu vane kodzero chekuchengetwa nehurumende inge vari chigara munyika yachona.
Mukokeri wesangano remubatanidzwa mapata anorwira kodzero dzevashandi muBotswana reBotswana Federation of Trade Unions kana kuti BFTU vagadzani imhotsa vanoti hurumende yeBotswana yatora danho iri isina kutsanangurira veruzhinji kuti yakaongorora here mamiriro ezvinhu muZimbabwe kana kuti kwete.
Our government is problematic.
Dambudziko rine hurumende yedu yeBotswana ndeye kuitira zvinhu muchiwandi. Kana painenge yaita zvakanaka zvinonetsa kuti zvinzi yaita zvakanaka. Nokuda kwekuti umbowo unoratidza kuti ongororo yakaitwa hauna kubviswa muruzhinji. Zvinhu zvinogona kunakira ruzhinji asi kune vamwe vanenge vasina kumirirwa zvakanaka nezvinhu munyika.
Mutauriri wavari muupoteri muBotswana vaBekimpiro Weza vaudza Studio 7 kuti hurumende yeBotswana haisi kuda kuteerera nhunha dzeavo vakatiza mhirizhonga yakaitika munyika mushure mesarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokororwa muna 2008.
Kana vachidhipota vanodhipota, but tinoda kuti nyika dzese dzizive kuti kune vanhu vadhipotwa vasati vada kudzokera because vari kuda kuti nyaya dzavo ngadzikliwe. Tinoda kuti makesi dzevanhu akliwe, security yevanhu ngaive security, international security riri kubva kwese kwese, kwete Botswana negovernment yeZimbabwe. Ivo vari kubvumirana zvavo zvoushamari chete.
Vapoteri vari muBotswana vazhinji vakatiza kuZimbabwe muna 2008 vazhinji vavo vachiti vatsigiri veMDC vakatiza misha yavo mushure mekuurayirwa hama dzavo mumhirizhonga yakaitika mugore iri. Mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri muhurumende yeBotswana amai Gloria Letlhage vanoti Botswana iri kuita urongwa uhwu zviri pamutemo asi varamba kutsanangura kuti sei vachidaro. Asi Botswana inoti mupoteri anenge asina kuzvipira kudzokera ega kumusha kwangu panopera gore rino anozoita zvokumanikidzwa kudzoserwa kuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganyauye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Evanice Munando vesangano reFemale Students Network. Mungati tsananguriro kuti sangano renyu ranga riri kubata mabasa api ekubatsira vasikana vechidiki gore rino.
Gore rineiri isizvo sesangano redu reFemale Students Network nyaya dzanga dzakati one day ndinoona nsemamiro yakaita kunze zvinhu zvanga zvakati ome munyika yedu yeZimbabwe. Zvinorezvo kuti vana vasikana vazhinji vanga vachisangana nekushungurudzika kwakanyanya kuzhinji kumbunyikidzwa panyaya dzepabonde ndo nyaya dzatakatinyanya kusangana nadzo nguva ino ende tanga tichisangana nevana vazhinji vanga vachineseka zvizhinji mumakoreji epamusoro ende uyezve nenyaya yekushayikwa kwechikafu uyezve tinoona kuti makoreji edu akakurumidza kuvhara nenyaya idzodzo dzandataura dzekuti chikafu changa chishomeka uyezve vanga vadzidzi vedzidzo yepamusoro vechisikana uyeze vose nevakomana vanga vachaya chokudya izvozvo.
Takatarisa gore rinouya ndezvipi zvamungada kuona sesangano renyu Female Students Network muchishanda muchiita mukuedza kurandudza upenyu hwevanasikana nyanya.
Gore ra 2020 tine shuwiro yekuti zvinhu zvichashanduka ende uye zvebasa redu richavandudzwa zvizhinji nekuti zvino gore rino zvanandi tanga tichiita zvizhinji tanga tichiedza kunyatsokusvika pamidzi kuti titsvakurudze kuti dambudziko riri kubva nechepapi uyezve tichiisa maringe yekuti tingazvigadzirisa sei dambudziko iri ende ndichireva kuti gore rino ndiri kufara kuti takakwanisa kuita pachirungu inonzi strategic plan review zvichireva kuti takaita zvose izvozvo zvatinogona kushanda nazvo mugore ya 2020 panzvimbo kuti tione kuti tigadzirise dambudziko iri zvizhinji zvakasangana nekushungurudzwa tiri kuona sekuti gore rinoya tinenge taane mutemo unonzi national sexual harassment policy kana kuti mo uchabata iwo vanombunikidza vana ava vaperpetrators saka tiri kuona sekuti gore rinoya tine tarisiro yezvakanaka kuti aiwa tichange taane mitemo tichisimbisa mitemo inoita kuti vana vechisikana vadzidzi vechisikana vawanike vachichengetedzwa uyezve bata redu iroro rekukurudzira vanasikana kuti kunyange munyika yakatarisana nezvakaoma kudai ivo vangakwanisa sei kuenderera mberi nedzidzo yavo uyezve vachikwanisa kuendera zvakanaka neupenyu vachikwanisa zvakare kuita overcome kana kuti kuona kuti vangakunda sei matambudziko atakatarisana nawo nenyaya yekuzvibata nenyaya yekungoonawo kuti aiwa chikoro chedu makore mana chiri tiripo asi zviri kunetsa zvakati wandei ngatingoshingai vana uyezve tichikwanisa kuita log hurumende yezimbabwe ikwanise kuunza anonzi magrant hwenyaya yatiri kutaura pari zvino asi ndinoona sekuti iyi pachikuva ichocho pachiri pakati omei nekuti mitemo yakaiswa ipapo ichakati omei nekuti tiri kuti aiwa ngavachipiwa magrant vakwanise kuwanika vachibatsirikana pavanenge vachidzidza.
Vanenge vachida kunzwa nezviri kuita sangano renyu kana kubatsirwawo nesangano renyu vanokuona ikupi?
Isu iye zvino tiri pamaofisi zvedu anowanikwa panet one bufisi flow kwakanzi iko majete selegal practitioner shanda pamwe chete navo magweta ivavo ndopatiri kuwanika uyezve nhamba dzenhare vakasununguka vanotifonera pa 0775054755 nhamba yakare iyoyo ine whatsapp nhamba zvinoreva kuti aiwa munogona kutiisira henyu meseji panhamba idzodzo tigokurukura maringe nezvose zviri vechisangana nevanasikana uyezve nevana vakomana izvino takuda kubata zvine vana vakomana vanenge vachineseka. Facebook tinayo ii apo ndopamuchaona muchazvionera mega ipapo Facebook yedu inoti iyo Female Students Network Trust makaona paine logo iroro ndo Facebook page yedu munotibata pawebsite iyo inoti www.femalestudentsnetwork.org.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Evanice Munando vesangano reFemale Students Network kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvel Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Mavelasa. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu hwavo kana kuti our lives, icho tinopakurirwa naJonga Kandemiri.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko anonzi ari kusangana nevanhu mukurarama umo. Umo vanotengesa zvinhu vari kunzi vari kuramba kutambira mari dzendarama kana makoini mumabhizinesi avanenge vachiita. Izvo zvaita kuti tibatewo mukuru wesangano revanorarama nekutengesera migwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, vaSamuel Wadzai. Tougamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, vaWadzai.
Tinotenda nemukana wamati pao.
vaWadzai, tiri kunzwa matambudziko akasiyana-siyana zvikuru munyaya dzemari. Kunonzi vamwe vari kuramba kutambira mari dzemasendi kana dzemasirivha, makoinza nezvimwe zvakadaro. Zvii zviri kuitika? Muri kurarama sei?
Chokwadi chiripo mukoma ndechekuti zvinhu zviri kugozha, zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika ende nyaya yamuri kutaura yekurambwa kwemari ingori cherechedzo yekuoma kwaita zvinhu munyika. Hakusi kuti tiri kungoramba mari idzi panjeke pekuda kungoomesera vatengi, aiwa, inhau yokuti sezvatagara tichitaura mari haisina value, mari idzi hadzikukwanisika kuti tinge tichidzibata nouwandu hwadzo. Munoziva vamatengesa vamanoita mamwe mamemba zedu vane vachifamba kubva papoint A point B vachitengesa vachienda mberi. Vamwe vakutofosoredzwa kufamba vaita senge vakabata masaga chavo chavo emari yemakodi, ende izvi hazvisi kutipa convenience pakuita mabhizinesi edu. Saka isu tiri kukurudzira maauthorities kuti aiwazve chiuyai mutipe mari dzinoita kuti tikwanise kutreda mune zvakanaka, tikwanise kutreda tichifamba from point A from point B tichishandisa mari dzisingatiremeri uyezve dzisingatipe mutoro wokuita na bhizinesi. So that atirambe tichiita senge tiri kuita inconvenience macustomers edu anotitigira, anoita kuti tirambe tichirarama.
Asi kuwanikwa kwemari dzendarama idzi masendi iwaya kana macoin, asi zvinotorerusa here mashandiro enyu kuti mune muchiwana mari dzechange?
Zvakafanana nokuti 25 cents pari zvino mukoma jonga hapana chaichatenga. Dhora chairi chairi hatichakwani kukwira kombi kubva kumufakose kana kuhaifiridzi kupinda mutown, harichina value yarichaedha. Saka imari yokuti une wakangoita chishumbu wakaisa muhomo yako asi isina chainokupa in terms of kutenga kana kukwanisa kutreda kuita business. Of course pachange tinobvumirana, asi tikatarisa panyaya dzevalue mari idzodzo idzi hadzisina uremu hwadzinahwo hwatanga tichiziva panguva yapfuura. Saka tiri kuti aiwa vakakwidza madenominations aemanotes vakasikawo kana kuna ma20 kuna ma50 exchange change inenge ichingowanikwa muma$5 iwawo nema$2 but ma20 cents ma10 cents ma$5 haachanyanyi kushanda kana chitaura zviri pagiraundi chaizvo chaizvo.
Tiri kuonawo kuti matarisana nezororo rekisimusi, muri kuonawo bhizinesi renyu pane chiri kushanduka here?
Aiwa zvinhu zvakaoma mukoma, ndo chokwadi, mari hakuna, vanhu vari kutambura. Izvezvi tikatarisa nenhau iyeyi yekuti boka reRBZ ranga rati mari yajekerere yawanikwa mumabhengi vawedzera mari, asi tikatarisa chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vari kuswera vari mumaqu vachitsvaga ma$300 but pane dzimwe dzenguva haitombobudisi $300, vari kuda ma$100 asi ndatombokwani zvinhu zvinenge zvichida kutengwa nevabereki. Izvozvo zviri kuti ikanganisawo isusu pamabhizinesi edu, nokuti matengerwo aimboitwa nguva yekrisimusi yakaita sezvizvi yakundosvika yakasiyana nemakore ano, nokuti hakuna mari, vanhu vari kutadza kuwana mari dzavo dziri mumabhengi. Chero vakadziwana futi mari dzacho ishoma, hadzisi kukwana. Saka aiwa chokwadi chiripo ndechekuti zvinhu zvakaoma zvakaoma zvakaoma. Tinongokurudzira ivo vari kutonga ava kuti aiwa uyeisai misoro pamwe mugadzirise zvinhu vana vezimbabwe vatambura.
Maita basa wawadzai, tokutendai zvikuru. Manga makateerera kumukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regaitimbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura mashoko ezuva rekubatana kana kuti Unity Day, iro riri kucherechedzwa mangwana, vachikurudzira kuti vanenge vakundwa musarudzo vazvitambire kuti nyika ifambire mberi. Asi mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoti havatenderane nemaonero avaMnangagwa panyaya yesarudzo, vachiti kazhinji dzinenge dzabirirwa zvinozokonzera mapishapisha. Nyanzvi munyaya dzemutemo muzvinafundo Love Momadhuku voshora zvikuru danho rehurumende rekuda kuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle, olambulela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 21 kumpalakazi 2019 nguntungameli Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje.
Our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation. However, these must never be aggressive or divisive.
Umongameli Mnangagwa ukhuthaza ukubambana phambilini kwekhefu leUnity Day kusasa, kodwa abeMDC bathi nguye ohlukanisa abantu.
Umthetho lo sibili osifuna ukwenziwa ngohulumende kanye necabinethi yakhe ukuthi bavumelana ukuthinta iconstitution ekuba yiyo umthetho omkhulu.
Inhlanganiso yamagqwetha icothoza imizamo yeZANU-PF yokuguqula isisekelo sombuso ukuze siphe umongameli amandla amaningi, isithi lokhu kubuyisela ilizwe emuva. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi ahlale ebambeni ngazo zonke izikhathi ukuze ilizwe liphumelele. Emazwini awethu le phambilini kwekhefu lakusasa lokunanza ukubambana kwezanu lezaphu ngo-1987, uMnangagwa uthe ukwehlukana kwabantu ngamabandla ezombusazwe akumelanga kudabule kumbe kudilize isizwe, njalo kulethe inzondano phakathi kwabo. Embikweni obukhanya uqondiswe kumkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa, uMnangagwa uthe ukuloyisa ukungena embusweni lakho akumelanga kuphe yiloba ngubani imvumo yokwehlukanisa uZulu. Nanka amazwi kaMnangagwa.
Our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation. However, these must never be aggressive or divisive.
Isekelo sombuso sithi kumele kwenziwe ukhetho ngemva kwayo yonke iminyaka emihlanu. Ukhetho luza lokuncintisana, kodwa lokhu akumelanga kube yikudonselana okwehlukanisa abantu. Ukuncintisana ngendaba zombusazwe akumelanga kudilize ukubambana kwethu njengesizwe. Ukudinga ukungena embusweni akumelanga kube yilayisensi yokwehlukanisa abantu. Ezombusazwe zethu kazimelanga zehlukanise kumbe zidilize ilizwe lethu. Ezombusazwe kumele zilethe abantu ndawonye kuthuthukiswe umnotho loZulu jikelele. Ukubambana, ukuthula lothando makwande elizweni lethu leZimbabwe. UNkulunkulu alibusise lonke. UNkulunkulu abusise ilizwe lethu.
Zimbabwe. God bless you all. God bless Zimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lamhlanje embikweni oqondane lekhefu leUnity Day kusasa. Ibandla leMDC lona lisole uMnangagwa lisithi akalalungelo lokukhuthaza ukubambana ngoba kunguye oyehlukanisa uZulu weZimbabwe ngombuso wakhe omubi. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Daniel Molokele ongumeli njalo weWange Central edalele ePhalamende.
Thina njenge MDC
silesifiso esikhulu ukuthi ni amaZimbabwe wonke lapha ekhaya la ku diaspora basebenze ndawonye babe mulinya ngoba ukubambana kuletha intuthuko kuletha ukuphumelela esizweni. Ngakho ke siyabe sifisa sibili ukuthi ni ilanga lelele Unity Day libe linanga lokuthi amaZimbabwe akhumbuzane ukusebenza ndawonye. Kukanti siyakwazi ukuthi imbali ye ulanga leli ivela kuzaphu leza le PF zaphu leza no PF ikho ukudabuka khona ilanga leli sephes letter sesikhuluma ngeunit yamaZimbabwe wonke kungelandaba ukuthi ngabe zaphu kumbe ngabe zanu kungalandaba lokuthi abe MDC labe zanu so siyabe sifisa ukuthi sisebenze ndawonye kodwa yinto esiqeda umnyaka wonke lo sikwazi ukuthi ni uED uqeda umnyaka wonke sibhula nje abantu be MDC so ngala lungele lokuthi ni aqale sikhuluma ngeunit ngala lungele ukuba ngubaba womuzi yena ekwazi ukuthi uqeda umnyaka wonke eharathi MDC so thina siyabe sifisa ukuthi ni mayefina ukuthi abe united labantu kumele asebenze kana nami ndawonye kulokubalwisa and siqeda umnyaka wonke kuna njenge MDC sithwala senzima esibhula ngosazo lwenzima uID
uthi kulezitha eziphandle lapha ezimele zilwiswe ngabantu beZimbabwe bebambene abalezandla ezivulekileyo labalezandla ezivaliweyo uthi ningalokho
akulanto eyisitha esingakhala ngayo njengamaZimbabwe isitha yithi sodwa silwa sisodwa lapha ekhaya so thina njenge MDC sithi yena uba ubaba yena ma iDF uba ngubaba wesizwe kaqalise ukusebenzelana kuhle le MDC kulokuthi achone esilwa layo so yena umele azi ukuthi isitha esikhulu ukuthi thina silwa sodwa lapha eZimbabwe lokho ukuthi kulabantu phandle abayizitha zethu asonto esingathi yiyenza iZimbabwe ibiyele emuva okwamanje singathi thina ukulwa phakathi kwethu njengamaZimbabwe okusenza sibiyele emuva so umlayezo omkhulu ngeUnity Day for ED ukuthi thina njenge MDC singabantu abangakwamukeliyo lokho akuchilo ngoba ngumuntu esikwazi ukuthi ngathi sihlanganise uyasilisanisa izani PF choni ivula abantu be MDC sikubonile umnyaka wonke lo inkokheli zethu zigcwele emadala emakhotini so akula into engakhulunywa ngo-EDA unity yena ekwazi ukuthi yena akasibambani izinyama Zimbabwe uyasahlukanisa.
Umnumzana Daniel Mologele isikhulumeli sebandla le-MDC njalo umela isigaba seWange Central edale lephalamende. Inhlanganiso ebona ngokusebenza kwamaqwetha elizweni iLaw Society of Zimbabwe isisole kakhulu uhulumende weZANU PF ngokuzama ukuguqula isisekelo sombuso esalotshwa ngoZulu ngo-2013. Inguquko le ijonge ukupha umongameli amandla amaningi. Idale lekhabhinethi lamukele inguquko elotshwe libandla leZANU PF kuliviki egoqela ethi umongameli welizwe kumele azikhethele abasekeli bakhe njalo abe nguye yedwa okhetha abahluleli bemithethwandaba. ILaw Society of Zimbabwe ithi inguquko le ibuyisela iZimbabwe emuva. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi uvumelana lalinhlanganiso.
Umbhedo lo sibili osifuna ukwenziwa ngohulumende kanye necabhinethi yakhe ukuthi bavumelana ukutshintsha iconstitution ekuba yiyo umthetho omkhulu owelizweleli ngoba sinakhangela iconstitution le yabhalwa nguZulu uZulu wonke jikelele nje wamamatheka ngokudidizela ebhala izifiso zakhe kune-constitution. So akumelanga ukuthi into efana ne-constitution iphonge ukutshintshwa njengamadoda labafazi abambalwa ababe benathi ama-whisky nje bazidakela sebephonge ukutshintsha into abazicabangayo ukuthi yizo ezi-right kibo bengakhonsultanga uZulu. Yikuhlanya sililokho esesikubona kwenziwa ngohulumende kokuthi umnangagwa usefuna ukuzipha amandla amaningi okuba yiyo into eyayisihlupha ngomgabe nje eziphe amandla lawo ayemaningi okokuthi into zonke zaze ziphonge ukutshina kumele zenziwe ngayo iphalamenti ingasesela mandla.
Ngokubona kwakho kungani kahle kahle uhulumende ethethe leli nyathelo?
uhulumende uthathela lelinyathelo ngoba yena ufuna ukulondoloza amandla akhe, ufuna ukuthi athi ngalokho esingathi ngekhulungu ukukonsolidate ipower yakhe ukuthi angaseze wakhitshwa njalo angaseze wasuseka nje ekubeni ngumongameli waleli lizwe. Ngoba sentse siyakwazi nje ukuthi abantu laba abasibusayo ekhathesi okuyikhabhali lokuyikhathayo lokhu vele ku-power hungry. So inhlanganiso le yezemthetho nje iqinisile sibili ukuthi kubuyisela ilizwe leZimbabwe ngemuva ngendabeni ezemthetho.
UMnumzana Charles Inyoni ulwela amalungelo kaZulu. Umphathintambo obona ngezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iStudio 7 ukuthi akusiloqiniso ukuthi bazama ukupha uMongameli Mnangagwa amandla angelamkhawulo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa.
Izakhamizi enyakatho lasezansi yamaNdebeleni zithi sezehlelwe yibuyanga obumangalisayo kulandela ukufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanye 21,000 ezabelweni zombili ngenxa yendlala lonyaka. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izimo lezinenge emathebeleleni siphila ngokuthengisa izifuyo ikakhulu inkomo zihlawulele njalo lendleko zabantwana esikolo. Kodwa indlala yolonyaka idanele imhlambi izibaya zavalwa emzini emnengi. Inengi lithi kalisela lokokulimisa. Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima lezokufuya olwe-agritex luthe emathebeleni north lasemathebeleni south sokufe inkomo ezizinkulungwane ezingamathumi amabili lanye lamakhulu amane 21,400. Isiphathamandla salolu gatsha uMnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu uthi isabelo semathebeleni south sodwa sifelwe zinkomo eziphose zifike kunkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000.
Zinkomo ezingange 15,600 izinkomo ezingabe zifile. And inkomo zethu imbangela yenza silahlekelwe izifuyo kakhulu. Akuzange kube lezulu elihle ukuthi kube lamanzi ayeneleyo inkomo zinathe, kube lotshani okweneleyo ukuthi izifuyo zithole ukudla.
UMnumzana Ndlovu uthi kubalulekile ukuthi izakhamizi zithathe amanyathelo okulondoloza inkomo zazo eziseleyo ukuze zingatshabalali.
Sesikhuthaza ukuthi kuhlanyelwe utshani bezifuyo nokulondoloza amaganga ethu kube lokudla okweneleyo kwezifuyo. Lelo inani eliseleyo singazilondoloza zingafi. Lama irrigation lakhona ancedise ukuthi utshani obuphakathi sibuvune bungakawomi.
Izakhamizi eziningi zithi ukufelwa zinkomo lokhu kuzishiye zingabayanga. Omunye wezakhamizi lezo uMnumzana Johnson Dube, yena ohlala eMalihlowe eGwanda South, uthi sekule minyaka wagcina ukubona indlala enje.
Kufa inkomo, kufe imbuzi, kufe la madonga ayiwo alimayo. Inkakayi zakhona ziningi, akulanto ehle.
Isakhamuzi esengezana uMnumzana Mandla Maseko uthi layo kunje kakaza kubone.
Inkomo ziphelile ziswela amanzi, zathi ziswele utshani zibe seziswela la manzi. So bezihamba uma ngomude about ama-10 km zidinga idlelo zithinga amanzi.
Amazwi akhathekelwe ngukhansila kaward 1 ematshetsheni uMnumzana Stanford Kala othi izakhamizi zilahlekelwe kakhulu lonyaka.
Egangeni lapha kakuhambeki nxa ngathi uyahamba ngamathambo wodwa awenkomo ezigcubileyo, abantu baluzile okunye okumangalisayo.
Ngaphandle kokufelwa izifuyo, iningi lithi selithwele gadalala ngendlala njalo abanye baphikwa sebesidla inhlanyelo abaphiwe nguhulumende. Nansi isakhamuzi seMasholomoshe unkosikazi Priscilla Sithembile Nyoni echathisa.
Indlala esilayo yesabeka. Abanye Albert ngicela ukutshela ukuthi sebedla inhlanyelo esayiholiswayo naleyana bayicholisile ihlanganise kube ligogokho bese lishare ngenxa yendlala ayikhona ukuzenzisa. Hayi, asila ngitsho lamanzi, izikhotsho zifile. Hayi, siyahawula bakithi. Uhulumende akhuluma athi sengithe impupho kayehle uthi uyafika ufice vela kwehla.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala ohlala esilikwe layo khala ngephango.
Umnyaka ka-2019 eshawo zange wabalula kithi thina izakhamizi kakhulu ezeGwanda. Bekule drought engayenziyo, besingela amanzi, singela kudla emasimini sasingazange sathola lutho, amadamu atsha, inkomo zafa ngobuningi bazo. Indlala layo ibhahile lapha kwelayo kithi lapha kuwadi 2. Impuphu iyadura, kube kungcono ngalesi yasikhathi kusabuya umbumumbu kahulumende lwanobuthengiswa ewadini, but manje lalowo mumbu awusatholakali.
Umnumzana Methembi Ndlovu isakhamuzi seMawane uthi abanye basizwa luhlelo lukahulumende lokuholisa amabele loba nje lungeneli.
Uhlelo luhle sibi luyancedisa ngoba lanxa kuthola abanye, but luyancedisa ngoba kulabanye abangayenelisi ukuthenga impuphu.
Iningi emaNdebeleni laseNkabazwe lide ukutshabalala kwamadamu kubangele ukuthi indlala ihlasele ngamandla lonyaka ngoba kungela amanzi. Ngakho lithi uhulumende kumele avuselele amadamu amaningi ukuze izifuyo zibe lamanzi lanxa kule ndlala. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, imu Albert Ncube.
Sibonge itjaha lezansi uAlbert Ncube ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa noCounselor Sikhululekile Moyo wakaward 17 ePhumula wobulawayo ekubandla leMDC. UCounselor Moyo yena osowethekelela amazwe ambali usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okuqala ngeke ngavakatshela eSweden, eStockholm, eEurope. Organization e-Sweden esebenza lelizwe leZimbabwe, i-Swedish International Center for Local Democracy, lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, yokuyi-exchange ama-programs ukuthi labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ethe safunda kubo ngoba ilizwe leliyane besikulo liphambili. Sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobho amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransport abantu layo imota zabo. Ingcekeza kubo iyindlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa, ibenzela ukuthi i-fuel, abalama-challenges of i-fuel for transporting abantu lokali khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe kumbe zikhona ezinhlelo ezifana lalo?
EZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengoBulawayo abambane loMguza, abambane leGwanda leplumtree, bese sithi senze imitshina yakhona yona leyo egaya i-biogas, siyenze iplant yona leyo, sesihlanganisa izibi zethu bezana amazi buya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye insuku bethu izibi seziphelile azikho. Kwathini singakwenza sibili nxa kuyukuthi iplant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale sihle xa kuthi siyayihlanganela singama-municipalities, ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-used oil, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khona i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi kuma-next elections zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke, ngoba masikhangele inani labo mama alithuthuki kangako singakhangela eZimbabwe eZambia Malawi. Lokhe kungani kuyadeteriorate ama percentage ama female leaders kuma local governments. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxoxane kuyini okubangela ukuthi khona khona singaphani kuyafika ku 56 njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa networking, regional networking. Ukuxoxisana namanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana. Akutho ukuthi lokungaphi ungaphi ama-problems ethu abenganayala ayahambelana. Sinike example isibone ukuthi i-Mauritius besiyi-invite kule guest adivela khona esibonisa ukuthi bona seba-richer sebe-above 50% i-female representation in their local government. Njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kuhle ukuthi 15 yonale bahle basize sama-seats for women. Kumele kube le women labo young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu ngokulandela lathi ngxenye eZimbabwe kungasincedisa.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo ka-Ward 17 koBulawayo ePhumula le-Hyde Park. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gande.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami ngo Chris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Jabulani Mnikwa, ukansela weselobela engwebandla le MDC. Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo baba.
Ye, okwakuqala ungasitshela ukuthi umumo unjani khonapho esigabeni sakho?
Esigabeni umumo kawuma kudla kulaZulu. Abantu bayafa indlala. Abantu bayafa indlala kulakudla. Ukudla kukho ebantwini yikho uludubo kakhulu ebantwini. Lezifuyo ziyafa kulamanzi, izibhorane, amadamu agqibelekile. Izifuyo zinazo zithwele nzima, ziyafa. Phela angathi mina kulanto e-right esigabeni.
Ye, kodwa ezinye izigaba izulu like lana. Khona ngapha lizange like line yini selokho saqalisa isikhathi sezulu?
Selike lana kabili kuphela, but azange line ngokuningi balo. Amanzi akhona azange angene emadamu, amadamu agqibelekile. Lama ungamachiki kwangikhona ukukhona uzange ugcwala amanzi.
Okokuthi nxa ukhangela ubona ngani umnyaka lo esiwukhangeleyo ozayo unga abe uzabunzima kwedlula lo esikuona
kakhulu okumangalisayo ukungala kunje.
Akula nhlanganiso eziphathisa abantu ngokudla ezifika khona ngabo?
Okwakhathesi kakula ngaphandle kwalaba be-social welfare abaphathisa abantu.
Ezikolo ke abantwana bebehamba kahle izingakavalwa, okokuthi nxa sezivuliwe ubona ungani babe behamba yini abantwana ezikolo?
Ezikolo abantwana bebehamba but kuloku konona ukukhalakhala kwabantu lapha, i-school fees sezibadilela abantu ngapha bekhala la ngendlala, so imali kayikho ebantwini. But ukuhamba kathesi kuthemu le edlileyo bebehamba, but I'm not sure ukuthi abantwana abaningi bazahamba kathesi esikolo ngendaba yokuthi abazali abalamazi zangkhona zikhwele okunye okumangalisayo.
Manje kunhlanyelo lapha iyatholakala yini?
Inhlanyelo ikhona naleyi e-presidential iyatholakala, kodwa la itholakala layo ndijana mbitana ibuye ngobuningi bayo, ama-houses awakwananga.
Kodwa nxa bephiwa abantu bayabandlululwa na ukuthi ngabe bandla liphi?
Bafisa ukuba udlulula, but mina ngiyaphisana labo bakwenzi lokho.
Manje njengoba usithi inkomo zingani ziyacuba ezinye zifile, abantu balima ngani?
Abantu kulohlelo lwa-introduce okuthiwa ngugajobo bayagibha amagodi. ugacha ugachopo balima ngezandla
ngokubona kwakho ubona ngani Christmas njengoba isifikile abantu bazayidlala njani
akula njisinkwa gandi lapha kuvela kulande ekhona kula asikhangelanga vele Christmas ukuthi izakuba Christmas thing ngoba abantu abalaluto vele kuzima
hayi kwezwakala ungavalelisa abalaleli kakhulu abesigaba sakho
hayi ngiyalivalelisa abalaleli wa 33 esilobela imumnikwa uJabulani ukhansila
hayi sibongile ba Hello ke bekungumnumzana Jabulani Mnikwa ukhansila weward yesilobela engoyibandla le MDC ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gandhi lilalo
Siyabonga jaheli dala
madoda izinto ezithengiswayo esizidinga kakhulu empilweni ukusweleka kwempuphu ngo-1992 ezweni leZimbabwe kwehlisa izinyembe zendoda amadoda zazihlala zisweleka izinto okufana lokusweleka okwenzekala kusweleka inyama awawuthola abantu bezixoxela nje le matshaleni bethi hayi inyama kayitholakali kodwa bethi hayi akulandaba ngoba inyama isitshebo kusweleka zonke izinto ezifana labothukela kwesinye isikhathi bengakhathala abantu bethi hayi ithukela ngoba ngiyokunatha itiye kuphela kodwa kuswelakala kwempuphu akuzange kube khona waba lo mlomo lapho ngoba iqiniso yikuthi lapho ababeyimelele khona belindele elayinini babe babekhona ekuseni phambi kwezitolo belala khona obaba kwakuzwakala ngokukhwehlela kuphela mama babezwakala ngokukhwehlela ngamazwi amancane kuwe abantwana babuyisililo kuphela ezimbelekweni kwabasobala ukuthi ukudla amabele impuphu qhakatheke kakhulu empilweni yomuntu uyabona ukuthi injani impuphu kulunkulu bayakhala abantu bakho bathi aline lonyaka izulu line balime washaye bahlele phezu kwawo bathi okuningi ungasweleka kulandaba kodwa ke ungasweleka ukudla baba Jehova sithembe wena uma mkhono wakwathethisa noma entabeni enkulu lapho kuthiwa intaba kayikhonjwa esicela khona izulu enjelele akulandaba-ke konke lokho
Jona Malaba, nqabe khona abathethise njelele bakithi hambani liyexolisa amazolo avuleke silime siqede indlala. Ohlabela ke kamnandi lapho Nduna Malaba ingoma ihambelana lo mumo okhona bakithi umumo wendlala. Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa ukhuthaza ukubambana phambilini kwekhefu le-Unity Day kusasa, kodwa abe-MDC bathi nguye oyehlukanisa abantu. Kwanele Mthwakazi livalelisayo ngontungameli Nkomo. Lilale.